manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vachikuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa kuchecheche kuManicaland.
Tsaona yaitika masikati anaya tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvapfamba sei vachitori pasini, asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far, vari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 vakuvara 8.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Muchikamu chedu chatinotarisa zvezvitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Dr. David Simango vekereke yeZayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Indwe mimwe emisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vakakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika nhasi masikati pedyo nechikoro cheGwitika kuChecheche mudunhu reManicaland. Tsaona iyi inonzi yaitika pakati perori yekambani yeGreen Fuel yanga ichitakura nzimbe nekombi yanga yakatakura vanhu gumi nevanomwe yanga ichibva kuchiredzi ichienda kuChipinge. Mumwe vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona iyi vaClarice Maduku, vanove zvakare mukuru wesangano replatform for youth development, vanoti tsaona iyi yakonzerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mukoma Jonga, vanhu vekuChipinge Checheche kunyanya vari kurwadziwa zvakanyanya nedambudziko raitika nyamashi rekuti kureketa kwandiri kuita nemi kudai so. Rori reGreen Fuel rinotakura nzimbe anga richibva side dzekuChipangai richienda kuChisumbani rarovirana nekombi yeWhite Horse yanga yakatakura vanhu pari zvino nevanhu gumi vashaikira pascene of the accident. Asi kureketa kwanita nemi patori nevakawanda vakuvara zvokuti zvinototarisirwa kuti vanhu vachashaya vachapfuurikidza pa13. Ndikurwadziwa zvakanyanya, ndikurwadziwa kuti yei zvinhu zvaitika izvinhu zvaikwanisa kuaita avoidable.
Sei muri kuti zvaiikwanisa kudziviriraka vaMaduku?
Vanhu vazhinji vanonyanya kuteerera tichireketa nekubhuya panapa vanoziva kuti dambudziko redu rakakura mugwagwa unobva kwaChanganda uchienda kuChiredzi. Taane nguva yakakura tichireketa kuti dai mugwagwa uyu wagadzirwa nekuti mugwagwa watinoti highway, asi pari zvinezvi mugwagwa uyu wafanana ne migwagwa yemusango yaya tinoti dust road, zvokuti kana mota dzichifamba kana kupfuurana panotobuda huruva dust rinoda kana 10 minutes to resettle. Saka izvi ndo zvakonzera kuti papfuurana marori aya iwo anga achimhanyidzana pate zvavo yekuGreen Fuel aya vakazosangana nekombi iyi yekuWhite Horse zvarovana yatingati head on yaya. Zvinhu izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika dai rodhi rakanaka riri retara. Tinotirwadza nechekuti haiti nyaya yatanga iko zvino, pane njodzi dzakawandisa dziri kuitika vanhu vachifa.
Vakuvara vamhanyiswa kuchipatara chipi uye vangange vari vangani?
So far vakuvara vanga vakaona kuti kombi yanga yakatakura vanhu vaisvika kana kuma17 zvingokare munongoziva makombi anotakura vanhu vanenge vakawanda wanda. Vamwe vanga vachitakurwa vachienda pachipatara chepadzidzo chezvezi paSt Peters, asi pane vanga vakakuvara zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vachidarikawo nemota dzavo vanga vachivatora vamwe vazhinji vaimisa kuchipatara chechired kusanganisa vanga vatonzi vashaya kuitira kuti vaende kumochwari hama dzavo dzepadhuze dzichizoziviswa asi kutaura kudaiso veruzhinji havana kutambira zvaitika zvi zvekuti ndiri kutaura nemimimi vanhu vakatogara parodhi vachiti aiwa havachadi kuona marori ekugrinfield achipfuura zvekuti kana pakashaya zvinotoitika panokwanisa kutoitika zvimwe zvichapfuura ipapo nekuti ndiri kuona kuti pari zvino pato pakutoya mapurisa veriot vadaidzwa kubva kuchipanga kuti vaedze kucontrola vanhu vaakuti vakonzeresa igrinfield saka grinfield yakuti inofanira kutomira kuita basa rayo kusvikira rodhi iroro ragadzirwa kana kuti mamwe magatava anechekuita nekusawirana kwenharaunda yechipinge kunyanya chipinge south nekambani yegreenfield
vafane kukuvara vanga vari mukombi chete here kana kuti nevanga vari murhoriwo yegreenfield vashayawo kana kukuvara
vazhinji vakuvara vanhu vanga vari mukombi irori regreenfield ranga ringori nadhiraivha neumwe anonzi assistant wake
vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development uye vari mumwe wevanhu vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona vaclaris madhuku vari parunare kuchecheche mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti mapurisa achiri kuferefeta nezvetsaona iyi
tsaona yaitika masikati anaya tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvafamba sei vachitori pasini asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far pari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 pakuvara 8 nokuti kombi iri kunzi yanga ine vanhu 17 asi iyo pamutemo inofanga ichitakura vanhu 15 pabonderana kombi neholeji truck zvaita yatoti pachirungu yedon collision asi mashoko akazara tichamaburitsa nokufamba kwenguva izvi tirikungozvitaura kuti veruzhinji vasanoziva zvaitika nokuti mapurisa vachiri pakutoatenda pasini iyoyi tichitaura kudai
asi tichitarisawo mawandiro ari kuita tsaona mumigwagwa zvii zvamungakurudzirawo semapurisa tichitarisawo tatarisanawo nehorodhi zvakare yekrismasi
tsaona zhinji dzauraya vanhu mukatarisa tsaona yekurusapi motarisa tsaona yakaitika mazuva maviri apfuura yebhazi reintercape totarisa iyoyi nedzimwe dzauraya vanhu tiri kuonawo kuti vanhu vanenge vachiedza kuovhateka asingafaniri kuovhateka dai ipapa tiri kunzwa kuchinzi holeji truck ranga richiedza kuovhateka saka zvinhu zvokuti vatyairi ngavaite zvinhu nemazvo mumigwagwa ngavateedzere mutemo hapana nyaya hombe inoda kuti iitwe kunzi vatyairi ngavateedzere mutemo pasina zvekumbofunga kaviri kana katatu nokuti tsaona zhinji idzo dziri kutoratidza kuti vatyairi havasi kutyaira zvakanaka
vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vari parunare nestudio 7
direct from washington the voice of america VOA.
Mutungamiri wemdc vanelson chamisa nezuro vakabatana nevamwe vana vezimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti renational tree day kuburikidza nekudyara muti kunorton mutauriri webato remdc vajacob mafume vanoti vachamisa vakaona zvakakosha kuti vacherechedze zuva iri senzira yekukurudzira vana vezimbabwe kuti vachengetedze nzvimbo dzavagere vamafume vanoti pachiitiko chekunotoni ichi pakadyarwa miti inoita mazana matanhatu ngatinzwei hurukuro yatakaita navamafume nezuro mushure mekudyarwa kwemuti navachamisa
President Nelson Chamisa advocate vanga vari munoton nameya wenoton nemakurukota akasiyana siyana ebato redu remdc nenoton city council vachidyara miti nhasi tati chidyara miti 600 but ii programu yatiri kuita nationwide maguta ese mameya nevashandi vavo vari kudyara miti kwavari ikoko Harare Bulawayo tine target yekuti pagore roga roga tinofanirwa kunge tichikwanisa kusima miti inosvika iyo 2 million miti upenyu upenyu miti tiri kufanirwa kunge tichigadzirisa patinogara tichidzosera zvatakapuwa namari pazvinenge zviri saka vapresident Nelson Chamisa vakurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti pese pese pawakagara uri iva uchidzara miti tichengetedze kipo chatakapiwa cheupenyu chenyika yedu ichi
zvakakosha sei zvaitwa navachamisa izvi kumhuri yezimbabwe
zvakakosha kumhuri yezimbabwe mukatarisa miti iri kupera nenyaya yekuti magetsi asati atitekeshere vanhu vari kurima nemiti mukatarisa imwe agriculture nezvimwe zvese zvakaita sana tobacco zvinokonzera kutemwa kwemiti saka tiri kufanirwa kunge tiri vanhu vanochengetedza pavanogara tinogataura pamusoro pekuti vatungamiri vedu vanofanirwa kunge vari vatungamiri vari right nevagari vemunyika vanofanirwa kunge vari vagari vari right vagari vemunyika vanofanirwa kuchengetedza nyika yavari kugara tikatadza kuchengetedza patogara hatiwani vatungamiri vakanaka pane dzimwe nguva dzatofanirwa kusiyana nebopoto renyika tichigadzirisa patigere
mungaonawo here veruzhinji munyika vachitorawo mucherechedzo iwo waitwa navachamisa wekudyara muti uyu vachiteedzerawo kuchengetedza masango
ndo zvatiri kuona kuti vachaita vatange vachichengetedza miti vatange vachichengetedza masango patange pachifariwa zvikuru panyaya iyoyo
vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kunoto neStudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na5 PM musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza vatori venhau kuti vakazvipira kuwedzera nemasvondo maviri mari inopiwa kuhurumende nekuda kwekushaya kwevakambove mutungamiri wenyika vaGeorge H.W. Bush. Mapurisa emuIsrael akomekedza kusungwa kwemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu pamwe nemudzimai wavo amai Sarah nemhosva yechioko muhomwe nedzimwe nyaya dzavari kupomerwa. Zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvans Sininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa chesvondo rega rega chandinokupakurirai tichikurukura nevakomana nevasikana vechidiki zvizvarwa zveZimbabwe zviri kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Nasi taita rombo rakanaka ndichakurukura nemunin'ina wangu Nicholas Shonai weBlackman Entertainment vari kuHarare vari kuitawo zvinogara zvakadaro. Nicholas, zvakamira sei?
Zvakamira popo, tiriko kuZimbabwe.
Heavy mwana wamai.
Kuri seiko kuchando?
Aiwa, kuno tiriko chando, ndo chiri kurova. Kitanzwa kuti wakonzeresa patawe ndiwewe. Zvizvo uri kuita muentertainment room. Blackman Entertainment. Ndiva nani, muri kubva kupi, muri kuenda kupi?
Yeah, Blackman Entertainment ungovapana vechikoro vachiri pa Chinoyi University varikungo edza kuona kuti mu industry entertainment vanogona kuita sei vanogona kuunza zvitsva here kuti vanhu vafare zvinoita kunge kuti vanhu vasari kuconcentrate kuita ma events muma big towns vanachikanganwa kune ma small towns so we are trying to bring the big towns kuti auye kuma small towns izvo zvatiri kuedza.
Saka muri kuzvita muri vangani ndivanani vamwe vaonavo mu Blackman Entertainment?
Mu Blackman Entertainment ine partner wangu anonzi Anesishin Hlanga ari ku Cyprus. Kwoita mu anonzi Ashibira ndiye anobata homwe company. Kwoita anonzi Chedza Moende anoplana ma events na anonzi Shon ndiye project manager anomboita risk management aona kuti ii show inobuda here mvura izona here. Achingoona kuti zvinofamba sei mubusiness.
Kuinga makatorongeka kuita kunge big company, muri kuenda kupi necompany yenyu?
Tinoda kuenda nenyika sezvikaita Tokified.
Muda kuenda nenyika?
Tinoda kumboenda tinayo nyika yacho.
Pakaipa.
Tozodzoka nayo zvedu.
Pakaipa. Saka atingati matambudziko, ma challenges amunosangana nawo muindustry yenyu inde api?
Industry ma tambudziko ndi economic crisis yedu yemuZimbabwe kuti ma payments mazhinji arikuitwa ne soft money. So tine kuti vanhu vanozomira ma queue akareba tichitachi ma transactions because ma tickets akusvika pakuchachi sold out. So vanhu vanozomira ma queue akareba kuti vawane kupinda chii muma events acho. Then nyaya yekushaikwa kwezvinhu yekuti ma suppliers takuita ma shortcomings ma beverages nema US dollar cause for my event change pana kuzoimportawo ma fog machine ma sound system cause last event vanhu vakati vanga vari kumashure vakatadza kunzwa because vanga vawandisa.
So
I think for us to be able to turn a bigger system change tichida kuwanawo machi ma US dollars and kuti timawane manje inongona ita challenge.
Vamuri kushanda navo iko zvino vari kukutambira sei mu market?
Mu market vati receive zvakanaka. It seems like it happened overnight kuti zvangokurinidza and hapana show yati yabhoa so far. It keeps getting better. Zvirikungoramba zvichiwedzera kutapira.
Muchienda kumberi vanoda kukutsvagaiwo kuti muvabatsire kuronga my party my events zvamunoita izvi vanokuwana ikupi?
Vanotiwana pa social media pa Instagram tinonzi Blackman Entertainment kana pa Twitter kana pa Facebook o pa website yedu iri kubuda manje manje software designer akutopedza kuisa ma final touches inenge yabuda.
Musati maenda mukoma Nick ndinokumbirawo kuti mutaure nemukomana kana musikana wechidiki ari kunze uko anokutarisa yari kura achikuyemuraiwa achiti hei vakomana ini kana ndakura ndoda kuzoita sablazav mashoko amungamupewe kumukurudzira nhasi ndeyekuti kudii?
Ine ndinoti ngaashande and ngaagone kuimprova macommunication skills agone kutaura nevanhu zvakanaka cause wagona kunegotiata nevanhu hauchabhadhare mazimari aufanira kubhadhara wakubhadhara chiijani kungogona kuwirirana nevanhu kuti ugone kustructure macontract tinogona kubatsira zvakanaka event.
Pakaipa wangu. Aiwa, ndinokutendai mukoma Nick nekuwana nguva yekukurukura nesu tichitaura nemhuri yeZimbabwe.
Tinotenda chose.
Mhuri yeZimbabwe ndinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinotaura nevakomana nevasikana vechidiki mhuri yeZimbabwe vachisimudza mureza. Nhasi tanga tichikurukura naNicholas Shonai weBlackman Entertainment iri kuHarare. Mukomana wechidiki ari kuita zvinogara zvakadaro. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare chimwe zvechirongwa chevechidiki anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans. Iyo zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero muhurukuro yaaita napastor Dr. David Simango vekereke yeZioja Forward in Faith vari kuBolton kuUnited Kingdom.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unoti pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
yesu simba rangu,
unoti pasimba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, unoti pasimba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taona zvakakodzera kuti tishanye zvekare napastor Dr. David Simango veZioja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Tangachida kuti mutitsanangurirewo nhasi chitendero chechikristu nechitendero chechivanhu, kana kuti midzimu, zvinofamba pamwe chete here, pane siyano iripo here, kana kuti hazvienderani zvachese?
Nyaya yemidzimu baba wane inyaya inoda kuti izikanwe zvakanyanya nevanhu vokwedu, nokuti vazhinji vanoibatira pamusoro. Zvakafanana kuti ko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudziko vanhu Mwari wekudenga, asi zvaya midzimu nokuda kwokuti vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanise kusvika kuna iye kudenga kana kuti adenga asina vanenge vari pedyo naye vari kunyika zvimu. Saka vanhu vazhinji vanonamata midzimu zvakati tsvaya mei. Nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata Mwari, vainamata musika vanhu. That's why vanhu muchinzwa muchivanhu chokwedu vanoti musika vanhu, kana kuti wedenga, kana kuti nyadenga, kana kuti musiki, kana kuti tenzi. Mashoko anotsanangura pamusoro paMwari ndiye ainamatwa. Asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingagoni kuti vangamusvikira vari vanhu venyama, vaiti ivo vanhu vanenge vashaya vaya vakarurama ndo vari pedyo naiye musika vanhu, vaizokumbirira kuti inini tisvitsevo kuna nyadenga. Saka uinyadenga uyu wakanga ari Mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapire, kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kwekuka. Ndigaende kutsanangurire ndichiti inini vanhu ava maitiro avaiita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemajudha, nokuti majudha pavakakanganisa vakaudzwa naMwari kuti pave nekudeuka kweropa. Kudoka kweropa uku waiva uri mufananidzo kweropa romwanakomana waMwari achazouya anonzi Kristu. Saka unozoona kuti tikazvisunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvachaireva zvaizova mberi. Saka Jesu Kristu achizouya manje ndiye akazadzira zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha. Saka muchizoona Jesu achisvika pakuuya Johani Mubhabhatidzi anomuita ndiye gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, kutaura kuti zvese zvaiitwa kumidzimu vanhu vachipira midzimu vachiuraya mhuka hazvichatenderwi, nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri Kristu Jesu mwanakomana waMwari wakazouya. Saka vanhu vose manje vachifanirwa kuchitarisa kuna Kristu, nokuti ana Johani chapter 3 verse 17 inoti Mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti atonge nyika asi kuti nomari nyika iponeswe. Saka Jesu Kristu ndiye manje gwayana raMwari. Vanhu vokwedu ngavachitarisa kuna Jesu vachiregera kuuraya mhuka, vachiregera kuzvese zvipiriso. Chipiriso chakatumwa naMwari ndiye Jesu Kristu. Saka hatishoori zvaiitwa, tinoti yanga iri nzira yemufananidzo. Pana vaRoma Paulo anoti kuchiti Kristu ndiye mugumo womurayiro, the end of the law. Kutaura kuti Jesu Kristu paakauya akazadzisa zvose zvipiriso zvaiitwa ndokuti zvingaitwa nevana vevanhu maererano nenyaya yekunamata kusvika kuna nyadenga.
Saka zvitendero zviri zviviri hazvikwikwidzani hazvo.
Zvitendero zviri zviviri pakukwikwidzana zvinozouya nhasi uno kana vanhu vakasapinda munzira yakanzi naMwari ndiyo nzira yacho. Johani chapter 14 verse 6 Jesu wochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna ungaenda kuna Baba asino kwandiri. Saka hatichandino kumidzimu nokuti nzira yavapo. atijani mekuna zvimwe zvino kumhuka nokuda hwako ropa remhuka nokuti nzira yavapo saka tikatenda kuna Jesu tinobva taruramisirwa muna Kristu roti shoko hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu asi vanhu vakaramba vachienderera mberi nokupira midzimu ndokurasika nokuti vanenge vasingachazivi kuti icho chakanaka chakatumwa namwari kuti chiponese vanhu chakanga chivi saka ndochatiri kuparidza kupasi rose kuvanhu vokwedu kuvanhu vese kuti vazive Kristu kuti ndiyo nzira yezvokwadi
namashoko iwayo anobva kuna Pastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka nechirongwa chako kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanobva kuchikwata cheChrist Like Choir kachinzi Jesu isimba iye zvino tokupai kambo rufu nemadzongonyedze kubva kuna Oliver Mutukudzi. Madzongonyodze kubva kuna Oliver Mutukudze tichikaridza tichirangarira vashaya mutsaona yaitika kuchecheche sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vapfumbamwe vanoshaya vamwe vasere vachikuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika kuchecheche kuchipinge mudunhu remanikaland mutungamiri weMDC vanelson chamisa nezuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedza miti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Tabva taswa kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tichakupai dzimwe nhau. Anekuoneka ane mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mutsanga.
kuizika.